Rudo irorwa. Takapa tese mumataga. Pataka tangira dijigwiza makata baby. Pandari wanda mumashanga. Dijikuta emira kutindisa onegwe na daddy. Usandisiye nekuti kwa takapa kure. Usache uke kumashure. Jimbo uye nikubabure. Ndiye kandi ndonzwa kutya. Uye petko neni tukuru kure. Chondela kumashure. Uchiti slide birire nikure. Shakatanga sema fani. Tiri kumusha pataka sanga na mubani. Uchifuza mumbembi. Rinde mbuzi wani. Nika kuta utani chiti ndine plani. Ukati minduru. Icha uya. After 2 months. Nika kumirira. Kumakura nda uya. Usinga ndipe chance. Nika mbogu chemira. Wataka pati nogu ziva ziri badiri. Mana ingu besla ipa sinambiri. Aunda kunditira gauru kanda maviri. Loru dorwe chokwa dindi soja jiri. Usandisiye. Nekuti kwa takapa kure. Usache uke kumashure. Jimbo uye nikubabure. Ndiye kandi nonzwa kutya. Uye petko neni tukuru kure. Chondela kumashure. Uchiti slide birire nikure. Wakura wapinda mutauni. Auna kumagisa bodo kutora unu. Weku plus 44. Pane chingwe chinu wani. Andi diti chaye mapotondo dazwi taurwe loud pa microphone. Kuti wakutorena, kanu waka ungana. Gosha, mabere give dugonzwa na nao chave maive vana. Shiripa mtembo we maereda, kuchata kwa slide na babra. Usandisiye, nekuti kwa takapa kure. Usache uke kumashure, jimbo uye nikubabure. Ndiye kandi nonzwa kutya. Uya petko neni tukuru kure. Chondela kumashure. Uchiti slide birire nikure. Sandisiye. Sandisiye. Wububu. Wububu. Kumashure. Usache uge. Wububu. Slide birire nikure. Wububu. Wububu. Usache uke kumashure. Jimbo uye nikubabure. Ndiye kandi nonzwa kutya. Uye petko neni tukuru kure. Chondela kumashure. Uchiti slide birire nikure.